Zimbabwe National Soccer Team yakabudirira kuenda kumakwikwi ekupedzisira AFCON 2025. Achaitirwa kuMorocco mushure mekuita mangange 1-1 neKenya mumutambo wakatambirwa kuPolokwane nechishanu. Makwikwi AFCON 2025 ane zvikwata makumi maviri nezvina. Zimbabwe yave nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pasi peCameroon iyo iri kuendawo kumafinari uku. Mutambi weMotherwell kuScotland, Julius Masanise, ndiye akanwisa chibodzwa chakaendesa chikwata chenyika ichi kuMorocco uku. VaAdoms Mukwasi avo vaitungamirira chikwata chevatsigiri venhabvu kumutambo uyu kuPolokwane vanoti vari kufara nenyika yese iri kufara. Aimbotambira Cape United uyezve akatora mukombe weleague muna 1996 George Mdiwa anoti maWarriors akafadza uye chichiwiro chavo ndechekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani kumafinari kwaari kuenda uku.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAFCON ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi. Semaonero angu hatisitaiatinosvika mumasemi chaimo chaimo.
Aka kabeke chitanhatu maWarriors achibudirira kuenda kuAFCON mushure mekuita izvi kare muna 2004, 2006, 2017, 2019 na 2022. Asi pese apa Zimbabwe yakakundikana kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kubva mumagungano. Murairidzi wezvemitambo Edmond Mutetwa anoti kuti Zimbabwe idarike payakagumira apa panoda gadziriro yakasimba nemitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvenyika dzine mazita munhapfu.
Taakuda preparation yakasimba. Hapachada preparation yekuti tinotamba nematims ana Harare City nana Dynamos. Paakuda kuti vanonokemba kudzimwe nyika. Vanofanira kupinda kana mukembi kwasara kana 4 months. Uye haichada kuti vanotamba netimu dzakaita sana Mozambique. Paakuda matimu mahombe kuti vanoona soundness yavo neweakness yavo. Saka preparation taakutofanira kutotanga izvozvo.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanowedzerawo vachiti vari kudiwa kutsvagwa mari yemuhoro yevatambi vari kuMorocco kuitira kuti vatambe nemwoyo wese kwete zvekumbora mabasa sezvanga zvichiitika makore apfuura.
Kuda kuti FIFA ikwanise kunyengetedza makambani kuti auyewo achibatsira bhora. Vakomana ava vanodiwa kuti pavanonotamba vave state yekuti pfungwa dzavo dzinei dzakagadzikana ende vachikwanisa kuita basa ravo vakasununguka.
Kekutanga Zimbabwe ichange ine murayiridzi wemhiri kwemakungwa Michael Nizi wekugermany uyo ari kuenda nayo kumafinari eAFCON aya. Pese paienda Zimbabwe kumakundano aya yaanga ichitungamirwa nevarayiridzi vemuno Sunday Chidzambwa kaviri Charles Mflauri Kalisto Pasua na Norman Mapeza. Iko zvino Zimbabwe yananga kuyaunde kuCameroon uko ine mutambo wegumisira weGroup J neCameroon uyo uriko nemusi wechipiri. Ikapedza neCameroon Zimbabwe inenge yotarisana nemitambo ye 2026 World Cup iyo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Rwanda, Nigeria neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.